patinemetapedza pachazobudiswa yavanoti community from kubvira kumisangano yatakaita takabvumirana mamemorandum of understanding angangosvika matanhatu. Pane memorandum of agreement I think ipapo as well.
Ndezvipi izvi?
Kuwirirana kwacho kunorenja kubva munyaya dzedhifensi dzokutyidzana kwamauto nekushanda tese tichidzivirira avo vanounzvori hwokuuraya mhuka anonzi mapocha, zvichienda kucommunication, zvichienda kunyaya dzevana dzokuti kana vana vakange vawanikwa vasi mana kamandi minors, issues dzema deportations of minors, and then tinewirana zvataitaurana futi panyaya dzemigodhi namadiamonds kuma immigration tatine nhaurirano mapurisa edu nekuchinjana vasungwa ndezvimwe zvaitaurirana izvozvo. Saka nhaura dzedzo dzakatikurei chose.
Ko, vatungamiri venyika muri kuvatarisira riini kumusangano?
Mangwana vakuru vedu President Mnangagwa vasvika kuno naPresident Masisi vauya futi kumaoni kunoku. Saka mangwana vachange varichiita chapupu maminista achisaina maagreement ediwayo namamemorandum of understanding acho.